Vakafano bata chigaro chemutauriri wezanu PF vaPatrick Chinamasa vaburitsa gwaro nhasi masikati vachiti chikwata cheANC chakatumwa nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa icho chiri kutungamirwa nemunyori mukuru muANC vaS Magashule hachisi kuzoona mapato anopikisa. VaChinamasa vati chikwata cheANC ichi chichaonana neutungamiriri weZanu PF chete huchange huchitungamirirwa nemunyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZanu PF vaObert Mpofu. Vati musangano uyu uchashandiswa senzira yekusimbaradza ukama huripo pakati pemapato maviri aya. Vatiwo chikwata ichi hachina mumwe wachichasangana naye parwendo rwacho vachiti Zimbabwe haina dambudziko rayakatarisana naro. VaChinamasa vati chikwata cheANC ichi chiri kuuya munyika apo paine mashoko emanyepo ekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. VaChinamasa vati bato ravo richashandisa mukana uyu kutaura mamiriro akaita zvinhu munyika. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati zviri pachena semhanza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Vakati zvinoshamisa kuti Zanu PF yatora danho rekuvharidzira mamiriro akaita zvinhu munyika.
Chii chavari kumbotya? Chavari kutya inyaya yekuti ndivo dambudziko racho. Ndosaka vachienda mberi vachiti hakuna crisis, hakuna chakadai. Inyaya yekuti ivo pachavo ndo crisis yacho, ndo vari kukonzesa zvinhu zvese zviri kuitika nenyaya yavo yekubira maelections kwavakaita.
MDC Alliance inoti yakazvipira kusangana navose vanokwanisa kuti matambudziko ari munyika agadziriswe, kusanganisira chikwata cheANC ichi. Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vaudza Studio 7 kuti ruzhinji ruri kunhonga svosvo nemuromo munyika. Vakati zvavo kuda kuti vanhu vese vabatane mukugadzirisa zviri kunetsa munyika vachiti Zanu PF haikwanise kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika iri yoga.
Seboka reCrisis in Zimbabwe Coalition tiri kukatya madzika nezviri kutaurwa nebato reZanu PF kuti chikwata chiri kubva kuSouth Africa cheANC chiri kuuya kuzoonana nebato reZanu PF vaine chinangwa chekuumba nekuumbiridza kusimbisa ukama huripo pakati peZanu PF neANC yekuSouth Africa. Izvi zvinotishamisa nokuti semanzwisisiro atiri kuita severuzhinji seCrisis in Zimbabwe Coalition zvakare ndechekuti chikwata chiri kubva kuSouth Africa cheANC changa chiine chinangwa chekuuya kuzonzwisisa matambudziko akatarisana nenyika yeZimbabwe. Vachiwanzwisisa kubva kurutivi rweZanu PF, vachiwanzwisisa kubva kurutivi rwemapato anopikisa, zvakare vachizonzwisisa kubva kune mamwe mastakeholders ari munyika ino yeZimbabwe vakafanana neCSOs, vakafanana nevezvechitendero, vakafananawo zvakare nevashandi, vakafananawo nemamwe mapoka akasiyana-siyana, ngatiti anomirira madzimai, anomirirawo zvakare vechidiki nevamwe vakawandisisa vakasiyana-siyana. Saka isusu semaCSOs zvinhu zvatino tarisira kuti dai Zanu PF yabuda pachena yabvumiranawo neruzhinji rweZimbabwe kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muno munyika. Vachinge vabuda pachena vabvuma kudaro vochidaidzawo vakasiyana-siyana vogara pasi, tagara pasi senyika tochionesana kuti tingaite sei kuti nyika yedu ienderere mberi. Nokuti zviripo pari zvino yekuti Zanu PF inoita humbimbindoga ichizviti inokwanisa kupedza matambudziko atakatarisana nawo senyika vari voga, ndo dzinonzi nhema izvozvo. Izvi hazvifi zvakaitika. Saka kurudziro yedu seboka reCrisis in Zimbabwe Coalition kuZanu PF nemamwe mastakeholders ndeyekuti dai semaZimbabweans tabatana taita chinhu chimwe chete chinoita kuti nyika ino ifambire mberi, ienderere mberi.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZanu PF vatafadzwa Mugwadi vati bato ravo harina chikonzero chekuti risangane nemapato anopikisa, vachiti vose vanoda zvokutaurirana vanofanira kuenda kunaurirano dziri kuitwa pasi pePollard.
Neshamwari yedu yakarwira rusununguko huye iri kutungamira kuSouth Africa. Naizvozvo hatina musangano watinopinda namasangano anoshanda nevapambipfumi kuti vakonzerese mhirizhonga munyika ino yeZimbabwe. Zvakare hatina chikonzero chokusangana navo. Kana vachida kusangana neZanu PF vanoenda kumusangano wePollard kunosangana mapolitical parties ose muZimbabwe vachisangana neZanu PF ikoko. Ikoko kwakakodzera kuuya havana kurambidzwa. asi kumusangano we ANC ne ZANU-PF ayo ndozva uri izvozvi ndewe ANC ndewe ZANU-PF kana vachida kuzoita musangano wavo rimwe zuva ne ANC zvinobva mukuronga nekumukuwirirana kwavo.
Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wesangano reZimbabwe Institute of Strategic Thinking vaEric Tinashe Muzamindo vati hazvisi mumaoko eZANU-PF kuti itaure kuti chikwata cheANC ichi chichataura nani, asi kuti vaRamaphosa vanove vakadoma chikwata ichi kuti chiuye kuZimbabwe.
Maonero andinoita padelegation yauya iri kubva kuSouth Africa yeANC maererano nezvabuditswa neZANU-PF kuti delegation ya isi kuzosangana nevamwe vanhu kunze kweZANU-PF chete yatinoti pachirungu propaganda inotenderwa kuitawo PR dzekuti musangano wavo unge wakasimba usaratidze kunge vaderedzwa, nekuti kana matoks akaitwa akabudirira nyika ikagadzikana ZANU-PF inenge yakuonekwa sokuti haina basa, haina chiremerera. Asi chokwadi chatoda kutaura ndechekuti dzingori propaganda. ANC ndiyo ine kodzero yekungotaura kuti tiri kuzosangana nhingi nanhingi nanhingi. Uyezve takazviona panguva yavatabo mbeki vachiita yataiti global political agreement, ZANU-PF yaitaura zvakare kuti tsvangirai hafa akapinda muhurumende, uyezve yaitaura kuti hapafi pakaitwa mubatanidzwa, uyezve yaita hava mugaba wafa wakasaina chibvumirano. Asi zvakazongoitika, saka vari kubvumidzwa kutaura kudaro nokuti vanenge vachida kuti bato ravo rirambe riine chiremerera, uyezve vanenge vachida kuti bato ravo rirambe rakasimba. ZANU-PF haina mvumo yekutaura kuti ndiani achataura neANC delegation. Vanhu vanongofanira kumirira ngave maorganizations, machechi, madiplomats, mamediation institutions akaita sezist sesu. ANC inongotaura zvainoda kuti zviitwe, vanouya waine program yavo, ndo vanokwanisa kutaura kuti chavafambira chii. Saka kuona kwandiri kuita ndoko kuti ANC ine zvayasimudza zvainoda kuti zviitwe munyika, zvisikuitwa zvisikufamba zvakanaka. Saka ndinoona kuti zvinoputsa hukama pakati peANC neZANU-PF, zvakare zvinokanganisa hukama hweSouth Africa neZimbabwe.
Zvichakadai, mashoko aburitswa navamagashule anoti chikwata chavo chichange chine vanhu vatanhatu vanoti ivo vamagashule, Muzvare Lindi weZulu, vaGwede Mentashe, vaTony Yengeni, vaEnoch Godongwana pamwe naamai Nosivi weNqakula. Vamagashule vati vari kuuya kuzoita nhaurirano neZANU-PF asi havana chavataura nezvokusangana nevemapato anopikisa pamwe nemasangano akazvimirira. Mashoko eZANU-PF neANC aya anouya apo dzimwe nhumwa dzava Ramaphosa dzaitungamirirwa navaSidney Mufamadi dzakatadza kusangana nevemapato anopikisa mwedzi wapera mushure mekusangana nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.